mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka nhasi uno mamembers of parliament achange achiinda kuparliament kuti vandoita basa ravo rokumiririra vazhinji.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vainge vambodzingwa mudare reparamende vanoti vari kudzokera kunotanga basa nhasi.
Nekutanga ari vaya vatinoti marole models, vaya vanhu vanotarisirwa mudenga, kungava kuufumi kana kumhuri chaiko chaiko.
Bhiri reconstitution amendment number 2 rakatarisana nevhoti yekupedzisira mudare resenate nhasi. VaBill Gates nomudzimai wavo amai Melinda Gates vanozivisa nezvekupera kwemuchato wavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatatu 1573 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvinomwe zvine makumi manomwe nemazana mashanu ane mumwe 437,751. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatatu 38,293. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe 35,647. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vainge vambodzingwa mudare reparamende vanoti vari kudzokera kunotanga basa nhasi sezvo dare rakavachinura. Vabiti nevamwe vavo vatanhatu vakadzingwa mudare nemutauriri wedare vaJacob Mudenda, avo vanoti vainge vawana tsamba kubva kuna vaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru wePeople's Democratic Party, vachiti vabiti nevamwe vavo vainge vabuda mubato ndokunovamba rimwe reMDC Alliance. Asi dare repamusoro rakatonga kaviri kuti varukanda vainge vasina masimba okuita zvavakaita. Vamwe vakadzingwa mudare vanoti vaWilias Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikwinya vekumbizo, vakuqaqa Pulu vekuNkulumane, vasichelisile Mahlangu vekuPhumula uye vaRegai Tsunga vekuMtasa South. Hatina kukwanisa kubata varukanda kana vaMudenda, asi vaMudenda vakataura mudare reparamende kuti vanoteverawo zvinenge zvabuda kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta revakadzingwa ava vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume.
Matare ataura kudhara kuti varukanda vanga vasina simba, vanga vasingafanirwi kutererwa navaMudenda. Saka pakutaura pano mamembers of parliament ava vange varipo, havana kuvari kuita sevasina kumbobviswa. Saka nhasi uno vachange vachiita mudungwe kuti vadzokere pamabasa avo. Toona kuti speaker weparamendi vaMudenda vanoda kutevedzera mutemo here kana kuti yangova mvenge mvenge. Bata mupfupi bata mukuru kuparamendi ikoko havachatevedzere mutemo, vongoita zvavanenge vafunga. Haikoti yakarasha futi zve nyaya yavarukanda vachitaura kuti varukanda ava varikuita zvinhu zvisina maturo. Saka nhasi uno mamembers of parliament achange achiinda kuparamend kuti vandoita basa ravo rokumiririra vazhinji.
Asi vatanhatu vakadzingwa ava vanga vanyorera here tsamba kuna vamudhenda vachivasuma nezvekuda kudzoka kwavo mudare nhasi uku?
Aiva munyori wedu anovanyorera tsamba, vachikwinya vavanyorera tsamba. Ndoo mutemo uri kushandisiwa nezanu PF nezanu light yavo iyi. Saka isusuwo taitevedzera izvozvo. Toda kuona kuti mutemo uyu unoshanda kumunhu wese here kana kuti uri kungoshandiswa kana zvichiipira kuMDC Alliance inotungamirwa navachamisa. Asi pari zvino tavazivisa vamiriri vedu vanofanirwa kunge vari muparamendi tione kuti zviri kufamba sei.
Ko vakarambidzwa kupinda mudare macho zvinorevei?
Nokuti vakavadzivisa zvisiri pamutemo zvinoreva kuti mutemo yavari kuita yesei haizi yechokwadi. Pane vasiri kuverengwa, pane vari kuvharirwa panze ende zvichaendeswa kumatare. Saka toda kuona kuti vane chivimbiso here chokuchengetedza mutemo wabva kumatare. Kana vasina toziva kuti ngoma ndiyo ndiyo, havadi kutevedzera mutemo.
Ko pane mamwe makanzura here angadzingwa kana kuti kwakangodzingwa nhengo dzedare reparamendi?
Papasina hapo hataadzingwa nokuti judgment yedare yakauya vasati vadzinga makanzuru ende makanzuro taapila. Saka hakuna angaabatwa batwa. Saka iko zvino havachagone kuti vavabate bate.
Sei muchidaro?
Nokuti mutemo wavarambidza. Saka tichange tichiendera mberi kunyatsomeka shuwa kuti mutemo watevedzerwa. Toona kuti nyika inoi zvayo yamira pakusada kutevedzera mutemo. Asi tinofanirwa kuramba takatarisa mberi tichirwisa kuti nyaya yebumbiro remutemo nerule of law inge ichitevedzerwa munyika ino yeZimbabwe.
Gweta vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Inflation yepagore inonzi yakaderera kubva pazvikamu mazana masere kubva muzana 800% kuenda pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana 194% pakasvika muna kurume wegore rino. Vachitaura nenhefenyuro yeZBC, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guhamatanga vakati nekuda kwechivimbo chave mune zvemabhizimisi vanotarisira kuti panosvika pakati pegore inflation iyi inenge yadonha zvikuru. Studio 7 yakundikana kubata vaGuhamatanga kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kudonha kweinflation uku kunogona kunge kwakakonzerwa nemitemo yakasimba yakadzikwa nehurumende yakanangana nekumutsidzira upfumi hwenyika yakafanana nekurambidza vanochinja mari yekunze pamisika mitema. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kudonha kweinflation uku izvozvo zvinokwanisa kunge zvakaitika kuti yakadzika kuburikidzawo nekuti mitengo yanga isinganyanyi kushanduka. Saka vakakwanisa kuti mitengo isanyanya kukwira. Asi tikuona kunge mitengo iyi yatanga zvakare kukwira uye dhora ratanga zvakare kuti dzikei pamisika isiri official yarinotengeswa. Kurapira pavari kutaura paka uya mitemo iziya dzekuti vanhu vatakwanisa kutenderedza mari zvakanyanya zvakaitawo kuti mari irambe ine huremu. Asi tikuona kuti pashoma nepashoma huremu huri kudzika zvikuru sei takatarisa pamusika usiri ndiwo wavanoshandisa kutenga nekutengesa nawo.
Munyika yakaita seZimbabwe inotenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kudarika zvainotengesa iyo kunze kwenyika, zvinhu zvakadai zvekuti inflation ingaderera kubva pa800% kuenda pa194% mukati megore zvingatarisirwa here?
Handisi kuziva hangu kuti vari kushandisa chii kutaura chokwadi kuti vange vachimezha mafigures avo. nekuti tikatarisa isusu zvinokonzera inflation zvakapana nekukwira kwemutengo zvakapana nekukwira kwemari dzinodiwa dziraramo yavanhu nekuti mukatarisa mwedzi unowapera mari yanga ichidiwa pakuti munhu ararame yanga yava makumi maviri ane zviuru nezvizere 28,000 saka tisingazive kuti zvinenge zvichifamba sei kuti mari dzinodiwa mukurarama dziri kuramba dzichiwedzera asi ivo vari kuti inflation iri kudzika
vari kutarisira kuti panosvika kupera kwegore rino anenge yaderera kuenda kumafiga maviri kana 2 digit vaizotarisira kutenga ya single digit zvingaitika here izvi tichiona kuti mitengo yezvinhu iri kukwira
zviratidzo zvekuti zvingaitika hapana nekuti zvinenge zvichida kuti upfumi hunge hwasimuka zvinenge zvichida kuti industry inge yamuka zvinenge zvichida kuti zvinotengeswa zvinge zvichiwanikwa nemitengo yakati derirei inokwanisa kuti vanhu vakawanda vange vachikwanisa kutenga nayo zvireva kuti zvinhu izvozvo manje pari zvino hakuna chiri kuratidza kuti industry ichakasika kuti mukei hakuna chiri kuratidza kuti zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika zvizhinji tichatanga kuzvigadzira muno totanga kutenga nekuzvitengesa muno saka zvinhu izvozvo zvinova ndizvo zvimwe zvezviratidzo zvinoratidza kuti inflation iri kufanira kunge ichikwira here kana kudzika hapana chati taona iko zvino chinotiratidza izvozvo
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bhiri kana kuti Constitutional Amendment No. 2 rakatarisana nevhoti yekupedzisira mudare reSenate nhasi. Kana rikavhoterwa muSenate nhasi, bhiri iri richaendeswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti varisaine kuti ribe mutemo. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bato ravo richibvumirana nezvimwe zviri mubhiri iri, bato ravo harisi kubvumirana nezvimwe zvikuru sei kusarudzwa kwemajaji nekupamidzirwa kwavo makore ekuramba vachishanda nguva yomulandigere yapfuura. Vadhuve vanoti chimwe chikuru chisingadiwi nebato ravo inyaya yekusarudzwa kana kudomwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vaudza Studio 7 kuti bhiri iri harina nzvimbo muZimbabwe sezvo richidzorera nyika kumashure. Bato reZANU-PF riri kukurudzira zvikuru kuti bhiri iri ribudirire. Tatadza kubata mukuru wezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, asi tabata Dr. Kika kuti tunzwe pamire masangano avo.
Takaita referendum yedu muna March 2013, ruzhinji rweZimbabwe 95% yakasarudza kuti tiri kuda bumbiro remutemo ritsva iri. Nenyaya yekuti taida kuti tive nekuchengetedzwa kwekodzero, tive neyatinoti accountability, tiregere kuunganidza masimba mumaoko emunhu mumwe chete. Asi tiri kuona hurumende yedu ichitidzorera kumashure kwataive before 2013 tine constitution yedu yakudhara iya ya 1979.
Makatarisa nyaya iyi Dr. Kika, imimi nesangano renyu chamungati chinonyanya kukunetsai pamusoro penyaya iyi ndechipi?
Chinonyanya kutishungurudza ndechekuti izvi hurumende iri kuita ichitadza kuremekedza zvido zvevanhu. Dare reparamendi rakatumira komiti yakanoita tsvakurudzo mapublic consultations muna July 2020 kuvanhu kunzvimbo dzese madistrict edu ese. Vanhu kutsvakurudzo idzodzo vakataura nechisimba vakati hatidi kuti bumbiro redu ribatwe, hatidi kuti bumbiro redu ringe richichinjwa. Vanhu vakati hurumende ngainangane nekuwanikwa icha implementa constitution iyoyo pamwe chete nekunanganisa mitemo yedu yese nebumbiro iroro. Asi handizvo zvatiri kuona zviri kuitwa nehurumende, hazvisiri izvo zviri kuitwa nedare reparamende. Saka tiri kuona zvido zvevanhu zvichikandirwa panze, zvinova izvo zvisingaenderane nemavalues edemocracy, nekwatiri kuda kuedza kuenda senyika. Izvi zvekuti tinodzorera nyika yedu kumashure, tochinja bumbiro redu remutemo, tichiunganidza masimba zvekare mumaoko apresident, tichiunganidza masimba zvekare mumaoko ehurumende, executive. Zvino tidzorera kumashure. Ma amendments atingati muchirungu ari retrogressive, anotidzorera kumashure. Saka chiitiko chinotishungurudza zvikuru, chiitiko chatingati a dark period for democracy in Zimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare kuHarare neStudio 7. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiwana mukoma Jonga, wana mukoma Blessing pa studio apa. Ai, ndinova kubatikana nemashoko amugadi ekutuka vakataura panhepo kuti vanhu vari kutaura kuti kutiza zvanopiefu, vanhu vari kuenda kunofudza mombe kunze vachidzoka muno hatinei navo. Ndivanani vari kunofudza mombe kunze avo? Maticha muri kunyima mari vachitiza vachiona kuti zviri nani kubvudza mombe kunze. Madhokta muri kunyima mari vachitiza vachiona kuti zviri nani kubvudza mombe kunze. Imi ndo mari dzao dzamakamirira futi idzodzo dzamunoti mari dzekunze, asi munora nyaya yekutuka nhasi muchiti kufudza mombe. Aiwa, zvisiurewa mugwadi, muri munhu mukuru, taurai mashoko anoteerereka pamhepo, muri munhu waminista, ndatenda zvangu.
Maswera sei vashamarari Studio 7 apo, vana Jonga Kandimire, vana Tawanda Wande, muri seiko paAmerica apo? Tirikutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi, dzisina kwadzakarerekera nhau. Inini ndonzi Antoni, ndiri paKwekwe apo, paTiger Reef apo. Kuita aiwa, 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 zvichanaka, ngatirambei takashinga maZimbabwe enzi. Nyika ndedu iyi, pamberi nekutonga, pamberi navamunangagwa, ndatenda hangu.
Imi ndaita dambudziko rinodai, vabereki vese vakashaya, vana sista nevana ani, tikasara tiri two. Ndobva ndandofudza mombe mudzimba dzevanhu, ndobva ndandokwanisa kuzouya South End ndichosenza. Takaaka 2012, tikawana 2012. 2018 ndakazobvunzozwa kwapaiswa ndiani apa pauri kugara ipapo. Saka apa pandiri kugara ndobva ndakasiyiwa nevabereki. Ndofunga ndakasiyiwa ndine 11 years nevabereki vese vachobva vashaya. Ndakazondomusiridza ipapo ndokuchitanga kuchivaka nokuita sei. Saka ndaita problem yekubvunzo kuzowaka paiswa ndiani. Saka ndaikumbira vane ruzivo nezvinhu izvi kuti tingabatani uye mungandibatsira sei. Panhamba dzinoti 0722468975.
Mangwanani, mangwanani, ndetwa murombo ndiri muPretoria. Ndine nyaya yandoda kutaura inondishungurudza zvikuru, especially panyaya yemaitirwo ezvinhu kuZimbabwe. Vana vedu vatoparara vasina future nenyaya yezviri kuitika mukati mebazi rezvedzidzo. Chinondishamisa ndechokuti vanhu vanoramba vachingodzinyirira maticha saizvozvo zvanditi, asi unotoona vanhu vachiwedzera mari kuma MP. MP harifani kunge riri basa rokuti munhu unomira kuchida kuita politics kana kuda kuita MP. Handiti it's not a profession to be a member of parliament. Kuda kwako kune nyika zhinji dzatinoziva dzimwe dzakabudirira, ma MP andochovava baskoro, because it's your choice. Saka kana munhu akaenda kucollege for 3 years achida kuti aite murairidzi, tinonzi profession. Then vanhu vacha vachadi kunzwa kuti maparedzi vane zvikozvero zvipi. Zvinoshamisa zvikuru. Chimwe chinhu futi chinoita ndechokuti ndoda kuti nditaurewo nenyaya yevaeredzi vacho chavari kukanganisa. Masangano avo ari kuwandisa, saka hondo dzavo dzavanorwa hadzizokasiri kupera, nokuti mukati mumasangano iwawo mune vamwe vane mafungiro akasiyana siyana. vanotosipurwa nemamwe mapato akafanana neanotonga ike zvine izvi nyaya yavo yangofanana nebhasikiti ratizirai rinoita muwanuruka wamurudunura vanyanya kuwanisa masangano avo kuika vachida kuita strike ngati strike vese vabatani one time kuti taakuda kuti tisaenda kuchikoro zvizvavo zvigadzirwe chikamwe kana kudzoka kuchikoro mondotsetsa basa ravo vana vedu vodzidza izvokuita mwari taakumbotaiweanikapasitated umakati kwatai zvakasei hazvisi kusenza because mune muchiti vamwe vanoenda mberi amwevanodzwa kumashure itai chinhu chichimwe varayiridzi kana mati mimi mombomira basa kuti hurumende ione kukosha kwazvakaita chimbomirai one time and also chimwe chinoshupa ndechokuti sei hurumende isingadi kuwedzera maticha mari ichiwedzera masoja nevamwe vanhu musoja unongondomanya 6 months otobva wanzi futi watova musoja unokunda ticha akapasa chikoro akaenda kucollege 3 years kuti azodzidzisa mwana saka zvine handisi kuona maitiro azvinoita kuno kune dzimwe nyika kuti tinogara kunoko maticha they are well paid education yaato pamusoro pezimbabwe vanhu vakutotora vana vavo kuzimbabwe vachiuyisa muno mujoni nenyaya yemaitiro acho saka iyi dezvinhu zvachinjawo especially panyaya yezvidzidzo vana vedu shuwa vatokanganisika zvachose zvinongoreva kuti kana uri murombo usingakwanisi kuaccessa online education usingakwanisi kubhadharawo futi kana maextra classes maextra lessons zvinova kuti mwana wako haana chaifu akaita saka varombo vofa here vari varombo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzvina bhizimisi Bill Gates nemudzimai wavo amai Melinda Gates nezuro vakazivisa nezvekupera kwemuchato wavo mushure memakore makumi maviri nemanomwe vari vose. VaBill Gates avo vakaumba kambani yeMicrosoft vanozivikanwa semunhu wechina pavanhu vane upfumi hwakanyanya pasi pose zvichinzi nemusi wechishanu chapfuura vange vachikosha mabhiriyoni zana nemakumi matatu nemanomwe emadhora ekuamerica US$137 billion. Vachinyora patwitter pavo baba naamai Gates vati vanokumbira kuti vambosiyiwa vakadaro kuti vagadzirise zvinhu zvese murunyararo. VaBill Gates avo vane makore makumi matanhatu nemashanu 65 vakachata naamai Melinda Gates avo vane makore makumi mashanu nematanhatu 56 mugore ra1994 uye vane vana vatatu. Vaviri ava vanozivikanwavo nezvesangano ravakaumba reBill and Melinda Gates Foundation iro rinobatsira vanhu pasi pose zvikuru munyaya dzezveutano kuti vanhu vakwane mishonga. Tabata vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti baba naamai Gates vange vari vanhu vanotarisirwa pamusoro zvikuru asi vachiti mabasa ose avakatanga achaenderera mberi.
Ndinoona iri nyaya inotashamadza nokusiririsa zvachose. Vanhu vanga vagara vose kwamakore 27 vakudza vana vavo vakaita mari dzavo vakabetsera chirongwa zvepasi rose vachiratidza kushandira pamwe norudo rukuru pamwe chete nokudzidzisa vanhu kuti chinonzi rudo neroorano chii. Kuzoona voparadzana panguva dzino zvinobva zvanatsokufundisawo vanhu kuti zvino vatichazotivo vachagara vose upenyu hwose ndivanani nokuti anga ari vaya vatinoti marole models vaya vanhu vanotarisirwa mudenga kungava kuupfumi kana kumhuri chaiko chaiko. Saka zvinhu zvinokashamadza zvinhu zvinosiririsa zvekare pamwe chete nezvinhu zvatisingakurudziri isu vakuru kuti zvingava zvinofanira kuitwa kuti vanhu vasiyane kurarama nokuroorana.
Hapana nguva yakareba tava muku ramba na voka na kuparadzana kwa Bezos avave Amazon no mudzimai wavo. Munoona sokuti nyaya dzehupfumi idzi dzindopindira here mumichato yevanhu?
Andrei nyaya kuzvibona kuti nyaya dzehupfumi dzingakwanisa kupindira, kuti tinogona kutoona kuti vasina mari vacho vanogona kunge vanenge vachitosiyana kudarika kuvane mari. Asi zvekare tikaongorora chaizvo tinoona kuti nyaya dzewanano ruzhinji rwacho rudzorudo hadzinyanyi kunyanyokurudzirwa nokuti munhu unoupfumi hwakaita sei. Pamwe kuda mazuva okutanga vanhu vanenge vachitekenyedzwa nokuda kwemari, asi nokuzochembedzana nokuzokura nokuita vana zvinozongofanana rudo rwacho pamwe noune mari nousina mari. Ava vana ava ndifunge kuti vakutidzirwa kurambana nenyaya dzemari nokuti vose vane mari. Tinowanza tafunga isu kuti vakadzi ndo vanowanza vati ina handichadi kuti vaone chikamu chemari, asi ava vanhu vanenge vose vakaine zvinhu zvavo, vose vanga vashandira zvinhu zvavo pazvibino. Saka inongova nyaya yekugarisana, nyaya yorudo yokuti pamwe vanhu vafinhana vasati vachavona kuti inotogarirei tose vana zvavakura, kana kungokonana kunongoitawo vanhu nokuti pakuroorana vanhu vanenge vakakudzwa nenzira dzakasiyana-siyana netsika dzakasiyana-siyana vachibhiliva zvakasiyana-siyana. Zvekare kugarisana murudo kunoda kushinga nokuti mune muri vanhu vakasiyana zvachose. Ava vanhu vangokurirwavo sokukurirwa kunoita vamwe vanorambana. Muamerica munotinohwa kuti more than 50% yemichato inogurika. Saka zvinhu zvinongoitika.
Foundation kana kuti sangano ravakavamba rokubatsira vanhu pasi pose Bill and Melinda Gates Foundation, munoona sekuti richatatarika here, richaaffectwawo here nekusiyana kwavaita vaviri ava?
Ndinoona sekuti bato iri richaramba richaenderera mberi nokuti vapa chitsidzo vari vaviri, my Melinda nava Bill Gates, vakati ticharamba tichishandira bato reBill and Melinda Gates Foundation rinova rinobetsera pasi pose kubvira kuvaccine dzatiri kutaura. Vakaisawo mari yavo ikoko. Zvekare bato iro riri rinotsigirwa zvekare navamwe vane mari vakaita sana Warren Buffett. Ibwe ushangwiti inoenderana nawa Bill Gates ndiye inotova munhu mukuru unoisa mari kufoundation iyoyo. Saka handioni richizenge richivhiringwa nokuti rine vakatowanda vanoshanda imomo vasiri vana amai Melinda nababa Bill Gates chete. Saka richaramba richingofambira mberi. Ifoundation ina vanhu vakawanda, inotsigirwa navanhu vakawanda vane mari, zvokuti hationi kuti ingava nokundengedeka nokuda kwokuti kuroorano yavo yaparara.
Kana tikatarisa kune zvemabhizimisi, munoona sekuti pane zvinchakanganisika, pane kudengenyeka kungaitika here?
Handioni zvekare kuti pane kudengenyeka kungaitika. Nokuti tikatarisa isu mapozisheni avava vava nawo mabhizinesi avo angavayo kungotarisa zvinhu zvichiitwa. Munhu wakakwanisa kurima mari, mari yakungoitika iye nyangwe asipo, nyangwe akavati, nyangwe ari kwaari nokuti wakafumba mabhizinesi ake nokuisa vanhu ikoko. Zvese zvinenge zviri pamutemo zvokuti hazvinei kuti varambana nhasi, hazvinei kuti vafa nhasi. Mabhizinesi avo vakamaseta kwengo yakareba chaizvo achingoshanda varipo kana vasipo. Vavatosiya futi ukuru ukuru kukambani yavo hombe yavakatanga, asi zvichingofamba. Saka hapana chinonyanyo kuafekta zvakanyanya-nyanya. Nenguva yavapedza vari mubhizinesi mavo vachiita zvinhu varipo, zvekare vasipo, zvinenge zvichangofambira mberi sokufambira mberi kwazvavachingoita vasati vasiyana.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paRunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutevedzeri womutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vainge vambodzingwa mudare reparamende vanoti vari kudzokera kundotanga basa nhasi. Bhiri reConstitution Amendment No. 2 rakatarisana nevhoti yekupedzisira mudare resenate nhasi. VaBill Gates nemudzimai wavo amai Melinda Gates vanozivisa nezvekupera kwemuchato wavo. Tashika kumagumo, echurongwa chedu chanasi. Iva inesio zakare maniru anasi apo tishikupayashe zimwe na uu. Ini, njini tanona kawande, njini Washington DC nichiti moswera zakanaka.